This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 21, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi ndoda kutsinira kuti anga asiriwo anonzi navamwe vari kunyora mumapepa tichiverenga mukudai, anga asiri masecret talks. Iyi yanga iriyo inonzi iyo Secretary General's Forum.
Vemapato eMDC votenda kuti pane kutaurirana nezanupf, asi vachiramba kuti pari kutaurwa nezvehurumende imbatanidzwa. Midziyo yeZimbabwe yotengeswa kuSouth Africa kuti ibhadhare vachena vakatorerwa mapurazi. Svondo rino tichatarisa nezvechitendero cheRoman Catholic, apo Pope Francis vari kushanyira Cuba, America neUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa eMDC anotungamirwa navaMorgan Tsvangirai navaWeltman Ncube anoti ichokwadi kuti pane nhaurirano dziri kuitwa nemapato avo nezanupf pasi pechirongwa chiri kukokerwa nehurumende yekuHoland. Asi mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo vatsika madziro vachiti havana musangano wakadai wakaitwa. Vaudza Studio 7 kuti zanupf haina chekutaura nevanoipikisa. Asi mukuru weMDC vaWeltman Ncube vaudza Studio 7 kuti nhaurirano idzi hadzinei nechekuita nekuumba hurumende mubatanidzwa, asi kuti ndedzekugadzirisa zvinhu zvakaita sebumbiro remitemo nemitemo yesarudzo. Kubva zvakabuda nyaya iyi uye kukandirana makobvu nematete kuri kuitwa, zvave kutyirwa kuti musangano wanga wakarongwa kuitwa musi wechina svondo rino kuVictoria Falls unogona kutadza kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Chokwadi chiripo ndechekuti hapana mashoko kana kuti hatingangoti muchirungu matalks aripo pakati pebato redu reMDC inotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai uyezve neZANUPF. Chiripo ndechekuti pane inonzi iyo Secretary General's Forum, musangano mumwe wakaitwa masvondo mashoma apfuura waikoka masecretary general kana tingangoti mushona vanyori vakuru vemapato ane humiririri muparamende yeZimbabwe. Bato redu sokudza kwamunaita tiri muparamende, bato rezanu ririmovo, bato ravaWeltman Ncube ririmovo. Saka ndoo vakakokwa kuti vaedze kutaurirana kuti zvingaitwa sei kuti new constitution yeZimbabwe iripo iyi ikwenenzverwe kuitira kuti mitemo yose yakanangana nezvemaelections ipindirane nebumbiro remutemo idzva, kuitira kuti ramangwana remaelections eZimbabwe kana tachaitwa muZimbabwe rive rakajeka.
Ndivanani vaiimirira mapato pamusangano?
Bato redu isu reMDC takamirirwa nomunyori mukuru wedu Douglas Monzora, vakabatsirwa ivo naamai Linet Karenyi Kore vanova ndivo Women's Assembly chairlady or chairperson wedu. Kubato rezanu kwakuna vaJuly Moyo naamai Opa Muchinguri Kashiri. Kubato ravaWeltman Ncube kwakuna vaMoses Muzira Ndlovu naamai Miriam Mushai. Asi ndoda kutsinira kuti anga asiriwo anonzi navamwe vari kunyora mumapepa tichiverenga mukudai, anga asiri masecret talks. Iyi yanga iriyo inonzi iyo Secretary General's Forum.
Ndiana ikokera musangano?
Musangano uyu waikokerwa nemamwe mapato kana ndingangoti nebato rinoda kuona kuti zvomuZimbabwe panyaya dzema elections nemazviri matongerwo enyika zvinoitwa zvakanaka. Ndingangobudisa pachena kuti bato iri rinonziro The Zimbabwe Institute.
Mutauriri weMDC TV Vaobeti Gutu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira roga rezesini riri kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti iite tsvagiridzo nekutyisidzirwa kunonzi kwakaitwa vavhoti musarudzo dzemabai elections dzakaitwa kumbire, Marondera Central neEpworth. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo idzi. Asi Zeki inoti yakawana mashoko yekuti vanhu vakanga vachivhundutsirwa kudzimwe nzvimbo, asi haisi kudoma kuti nderipi bato rakanga richiita izvi. ZANU-PF yakanga ichikwikwidzana nemapato madiki anosanganisira NCA, Transform Zimbabwe neZapu. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rezesini, amai Ellen Kandororo Dingani, kuti tinzwe zvizhinji.
Maobservers edu pakuongorora kwesarudzo kwavakaita vakaona kuti panhau dzekurongeka kurana kwatingati kurana election, Zimbabwe Electoral Commission yanga ikagadzirira mapolling stations akavhurwa nenguva yakatarwa nepamutemo, uye maofficials anoita zvemaelections vaya vatoti mapolling officials vakangewo zvakare varipo. Pane zvimwe zvinhu zvatinotarisira zvatinoti zvinokosha pakuranwa kweelection musi wevoting, zvakaita seinki neiro voter register rachona rinenge rine mazita evanhu nemaballot box zvanga zviripo. Saka paurongwa uyoyo takaona kunge zvinhu zvedu zvanga zvaifamba zvakanaka. Asi takazoonawo zvakare kuti mukutaurawo nevanhu takaona kuti vanhu vazhinji vamwe vaingotiudzawo kuti zvoni kwakange kuine kutyisidzirwa kumarondera central nevamwe mapato vaityisidzira vanhu vachinyora manhamba evanhu paipe panhu pavaenda kunoregista kuvhota vanhu vaipuwa registration slip. Saka vainyorwa manhambers kuti tichazoda kuzoonwa kuti wavhotera papi. Zvinhu zvatinoti isu sezesini zvinhu zvakashata chaizvo. Vanhu havafaniri kumbunyikidzwa kuvhota. Vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka uye vasingaite zvekumanikidzwa nemapato akasiyana, nyangwe bato ripi zvaro hatizvitarisire izvozvo.
Ndeapi mapato anonzi akanga achivhundusira vavhoti?
Mukutaura kwataita nemaobservers edu havakwanise kutaura kuti vakanyatsoona kuti munhu webato iri, nokuti vanhu havanoziva kuzvavanenge vachiita hazvisi pamutemo, vanenge vachizviziva. Saka kunenge kuri kungoda kuvhundutsira. Saka havangazoziva kuti ibato rakati rakaita izvozvo, asi vakaona vanhu vachinyorwa manhamba, maserial numbers avo. Saka handikwanisi kuzotaura kuti vakati bato ripi bhozi ivo havatoziviwo. Saka isu even tasagarura takanyora takangonyorawo problem yakaonekwa, asi tisinganyori kuti bato ripi bhozi hatina evidence yekuti ndiroro.
Amai Ellen Kandororo Dingani ndo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rezesini vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Imwe imba yehurumende yeZimbabwe iri kuCape Town muSouth Africa yatengeswa nhasi nemari inosvika maranzi mamiriyoni mazana matatu kuti nyika ibhadhare chikwerete kuvamwe varimi vechichena vakatorerwa minda kubva muna 2000 pasina kupiwa muripo. Rimwewo bhanga rekuGermany rinonzi Group KfW Bank Group ranga rakabatanawo navanasapurazi ava richiti Zimbabwe yakatadza kubhadhara chikwereti. Asi mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaIsaac Moyo vaudza Studio 7 kuti vachadzokera kumatare sezvo vachiti Zimbabwe yainge yabhadhara imwe mari yekubhadhara chikwerete ichi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch waDiwa Mavinga.
Pane zvakawanda zvinobuda pane chiitiko ichi. Chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kukonewa kufambisa mabasa ayo zvakanaka nemazvo, zvinosvika pakuti ichiendeswa kumatare nevanhu kunze kwenyika, zvakare pachiitwawo mitongo yakawanda yekuti iripe mari dzakawanda. Izvo hazvifaniri kunge zvichiitika. Chepiri chiripo ndechekuti tinoona kuti matare edzimhosva edzimwe nyika seSouth Africa ne sangano resadak tribunal akazvimiririra haane nekuti hutungamiri wedzo bonomira papi izvi zvakanaka kuitira kuti vanhu vawane mitongo yavanoda inovagutsa saka izvi tinoti zvakanakira vanhu vanenge vachishungurudzwa muZimbabwe asi zvichisuwisawo kuti nyika yedu haigoni kuita zvinhu nemazvo.
Turi kuonawo kuti pane rimwe bhanga rekugermany rinonzi KfW Bank Group riri kutiwo rakabatana nevarimi ava kuti riwane mari. Zvinosiya Zimbabwe iri papi apa tichitarisa kudyidzana kwayo nemabhanga ekunza?
Zimbabwe yayanikwa pachena nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda kunyika dzakasiyana siyana vanenge vaine nhuna dzavo dzavanenge vanga vakagarira vachiti zvimwe kuda hapana mukana wekuenda kumatare. Mabhanga akasiyanawo ane nyaya neZimbabwe. Saka uyu mutongo waitwa nezvaitika kuSouth Africa kuCape Town zvatoratidza pachena kuti zvinogoneka kuti nyika yeZimbabwe itengeserwe zvinhu zvayo zviri kunze.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vaDiva Mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Apo mukuru wesvondo yeRoman Catholic Papa Francis vaGeorge Mario Bergoglio vari kunanga kuAmerica mangwana vachibva kuCuba uko vari kushanya. Nengo dzesvondo iyi muZimbabwe dzinoti dzinotarisira kuti vachashandisa mukana uyu kusimbisa kudyidzana kuAmerica pamwe nekujekesa tsika yesvondo iyi zvikuru sei panyaya yemuchato nezvimwe zvakasiyana-siyana. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Nengo dzesvondo idzi dzakawanda dzati dzinofara nekushanya kwapapa kuAmerica uye dzaudza Studio 7 kuti kushanya kwapapa kuchasimudzira chitendero chekatorike munyika iyi. Muzvare talent vepaHoly Cross Parish kubudiriro vanoti dai rwendo rwapapa rwabudirira asi vati shuviro yavo huru ndeyekuti dai vashanyirawo Africa neZimbabwe. Imwewo nhengo yesvondo iyi kubva paHoly Cross Parish pekare muzvare Memory Mnemo ati anoti dai musiki vakomborera rwendo rwapapa kuti vakwanise kunodzidzisa vanhu vekunyika iyi pamusoro pechitendero cheRoman Catholic. Mnemo anoti anoziva kuti vanhu vakawanda vemuAmerica vari mafungiro akasiyana-siyana pamusoro pechitendero ichi uye papa vanofanira kushandisa kushanya kwavo kujekesa tsika dzechitendero chechikatorike uye izvi zvinofanira kukwezva vatenderi vakawanda.
Tinonzwa kufara kuti maonerewo akasiyana iwayo pop vachaenda kunogadzisa pakashata pakanaka vachinyatsonotwasanudzawo. Saka ndiri kunzwa kufara kuti chitendero chedu chichange chichisimudzirwa.
Mumwe wemutendero wesvondo iyi uyo asina kuda kuburitswa nezita rake pamhepo audza Studio 7 kuti anofara neutungamiri hwapapa Francis uyewo rwendo rwavo kuAmerica neCuba runoratidza rudo rwavo kuvanhu vese zvikuru sei zvizvarwa zveAmerica neCuba.
Zvakare tinononzwa mufaro zvikuru nekuyananisa kwavakaita Cuba neAmerica.
Asi mumwe womutenderi ati anonzi Mukoma John anoti muAmerica munoitika zvinhu zvakawanda zvakaita sekuwanana kwevarume uye ati zvakakosha kuti papa vabude pachena kuti svondo yeRoma yakamira papi panyaya iyi.
So I think kuti zvinenge zviright for Pope Francis zvaari kuenda kuAmerica kuti asvike kukoko mufanira tsobudisa the position yethe Catholic Church. They must stop abortion, the gay marriages, zvinhu zvakadaro.
Munyori wesangano rinomirira mabhishopu esvondo yeRoman Catholic reZimbabwe Catholics Bishops Conference Father Fred Chiromba vanoti vanoona papa Francis vari papa vanofarirwa neveruzhinji uye vari kuedza kuti vanhu vanzwisise chitendero chechiRoman Catholic. Vaenderera mberi vachiti papa Francis havasi kusandura dzidziso yesangano asi kuti munhu ave kutsanangura pamwe nekurerutsa dzidziso yesangano zvikuru sei panyaya dzakaita sesakaramende remuchato. Vanoti semuyanzaniso vanhu vainge varambana vange vasingabvumidzwe kuchata zvekare asi dzidziso yavakapa mazuva apfuura inorerutsa dzidziso nekupa vanhu ava mukana zvakare mushure mekunge sangano raongorora michato inenge yaputsika.
Ipfungwa yakanaka uye idzidziso yakanaka yakaitwa napapa iyoyo yokurerutsira vanhu kuti vasanyanyoremerwa noupenyu.
Papa Francis avo vanobva kuArgentina vakadomwa kuva papa muna 2013 uye ndipapa wechimazana maviri nemakumi matanhatu nematanhatu weRoma. Vari kushanya kuAmerica kwemazuva matanhatu kutanga mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatawo Father Tafadzwa Kushamba vachangogadzwa kuva priest weRoman Catholic uye vari kushanya muno muAmerica.
Tingakuti kuya kwa Papa Francis kuno kuAmerica igomborero kune kirike katorike kuno kuAmerica zvichabatsirawo kusumudzirawo chitendero chevanhu vakasiyana siyana nokuti Pope Francis ari kukurudzira kuti vanhu vaswedere pajoni naMwari. Sakuva navo kuno kuAmerica muvhiki rinotevera zvichangosimbisawo vanhu vakasiyana siyana uye vanhu vose vachabvawo kunyika dzakasiyana siyana kumusangano wemhuri uri kuitwa kuPhiladelphia.
Imi muchakwanisa kunge muchisangana naPapa Francis here?
Hainasi kukwanisa kuenda kuPhiladelphia, asi ndofunga ndinge ndichiona zvese zviri kuitika paTV nongove ndingaoma update kubva mumanewspaper akasiyana siyana echechi.
Mungati imi kuuya kwaPapa Francis imo muno muAmerica vari kumusha vangadzidze iwowo pazviri?
Ndingangoti kuuya kuri kuya Pope Francis kunoku kune vamwe vanenge vachibvawo kuZimbabwe vachiyazomirirawo nyika yeZimbabwe. Ndingangoti isusu tese nevari kumusha takaterera mamessages aPope Francis, zvikuru sei mamessages erudo neMercy. I think takazvitora takazvisa mhana dzedu zvinogona kutibatsira kuchinja nokuswedera pachiko naMwari tichida Mwari nokuda hama dzedu zvakadzika.
Vanga vari Father Tafadzwa Kushamba vachangogadzwa kuva mupriest weRoman Catholic vanga vari parunhare muno muWashington DC naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Peace Day. Zuva iri rakanangana nekuunza runyararo muvanhu uye rakaparurwa neUnited Nations muna 1981. Mugore ra2002 zuva iri rakabva raitwa holiday. United Nations pazuva ranhasi iri kukurudzira kuti kurwisana pasi rose kumiswe. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinhoyi mumanga muchipembererwa zuva rerunyararo, gurukota rehurumende muhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vafekezela mupoko muzvari Tabitha Kanengoni Malinga vanoti pasina runyararo hapana budiriro. Muzvari Kanengoni Malinga vati vanofara zvakanyanya nhasi pazuva rerunyararo sezvo richipa mukana kune varombo kuti vanzwike kuchema kwavo, kugamuchira mifungo yakasiyana siyana pamwene kuremekedza vanhu vose zvisinei nezera. Izvi zvatsigirwa namambo Milton Dandawa avati nyika ino yakawana runyararo apo yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980. Mambo Dandawa vati nekuda kwerunyararo munyika mave nebudiriro yakaunza magetsi kumamisha pamwe nekufamba kwemashoko nechimbi chimbi.
Asi vamugari pavakauya nerunyararo vakauya nepisi, nyika yakatanga kudzikama, nyika yakatanga kuve nerunyararo. Kana mukatarisa development chaiyo, hakuna development inouya munyika musina runyararo, musina rugare. Mukatarisa kana zvatanazvo kumusha, ini pangu pamusha pandabva kana mune mamwe madzimambo ese, hakuna asisina magetsi pamba.
Izvi zvatsigirwa nemadetembo anga achitsigira kuti vanhu vabatane kuti pave nerunyararo munyika. Rimwe redetembo raitwa nevana vasikana vepachikoro chepachemagamba muchinhoyi.
Pasina runyararo isu vana veZimbabwe kusodzi mumatano. Ingawa ndichafanga nyika chatitipenengurwe, vakuru vedu vakare vakataura pasina runyararo hapana kugarisana. Asika unofanira kuziva kuti runyararo harungouyi chete nekunyorerana zvibvumirano pasi kana kuuya nemhirizhonga. Runyararo runotanga nemi, newe, nesu tese.
Vachiverenga mashoko emunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon, mumiririri weUnited Nations munyika vaBishop Parajuli, vati vanoshushikana nemhirizhonga iri kuitika munzvimbo dzakawanda pasi rose nokuda kwemhirizhonga dzekupandukirana, vati vanhu vose pasi rose ngavabatane kuti vapedze mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano rinokurudzira runyararo reHeal Zimbabwe Trust raitawo musangano kumasvingo nevamwe vakashungurudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano iri vaCleto Manjova.
nasi tanga tiri mumashingo umota ungana nevanhu vane chitama vakakatisiya neidzi mumashingo mwenezi zvaaka chiredzi dikita gutu nevamwe vabva kunana bhuira chaiko chinangwa chezuva ranhasi changa chiri chekuti ticherechedze International Day of Peace rinocherechedzwa pasi rese musi wa21 September tiine donzo rekuti Partnerships for Peace Dignity for All kushandira pamwe chete mukuunza runyararo zvichipa ruremekedzo nerukudzo kumunhu wese chinangwa chedu ichi chachiri chekuti masurvivors kana kuti avo vakapona mumhirizhonga dzapfuura vawane mukana wekucherechedza zuva iri vachitarisa zvekare kuti ndezvipi zvingaitika munharaunda mavo kana kuti izvo zviri kuitika munharaunda mavo zvavanofunga kuti zvinobatsira munyaya dzerunyararo.
Sei makafunga kuti zvakakosha kuti musangane nevakapona mumhirizhonga tichiona kuti zuva rerunyararo riri kutarisa munhu wese?
Vanonzvera nyaya dzerunyararo vanodaira ivo kuti vanenge vapona masurvivors of political violence vanoshanda zvakasimba uyezve vanogona kushanda zvakasimba kana paine urongwa hwekuunza runyararo munharaunda mavo kuburikidza nemabasa avanoita ivo kuburikidza nekugashira kana kuti kucherechedza kuti chiitiko chakaitika ichi chiitiko chinogona kusanduka kuburikidza nezvavanenge vachiita ivo mukugara kwavo mazuva ese munharaunda mavagere saka taona zvakakodzera kuti aivo ngativapei mukana nekuti tachida futi kuti pabva pauya chikamu chekuti kune avo vakaasikirwa nehama dzavo vanobvawana mukana iyoyo kuti varangarire hama dzavo dzakavasiya saka taita chikamu ichocho chakare chekungoragarira avo vakatisiya nekuda kwemhirizhonga tapedza izvozvo tazoti isu vapenyu ndezvipi nderiri basa ratingaita munharaunda medu kuti isusu tikwanisewo kuunza runyararo kuti zvichida pamwe tingakwanisa kukunda dambudziko remhirizhonga iro rinogara chitarisana nesu munharaunda dzakasiyana siyana.
Saka mungati here makwanisa kubudirira kuwana zvamaa muchitarisira pamusoro pezuva iri?
Ichokwadi takwanisa kuwana zvatanga tichitarisira.
Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaKileto Manjova vari parunare kumasvingo neStudio 7. Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotisa chigaro wekambani yeChina Export and Credit Insurance Corporation vaWang Yi vari munyika kubva nezuro kusvika nemusi weChina. Mumashoko avo kuvatori venhau nhasi vaChinamasa vanoti vachaita misangano yakanangana nezvikwerete zveZisco Steel kunyaya dzekurima mishonga uye makanzuru. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nasi vanga vachitarisirwa kuenda kumabuda zuva kwenyika yeCuba kuguta reHolguin mushure mekuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaRaul Castro uye mukoma wavo vakambotungamirawo nyika iyi vaFidel Castro. Kuchamhembe kwenyika yeNigeria mudunhu reMaiduguri kunonzi kwaputika mabhambo mana nezuro manheru asi hapasati pazivikanwa kuti pane akafa here kana kukuvara. Chikwata chinofurikidza mwero cheBoko Haram ndicho chiri kufungidzirwa kuti chakaita izvi. Mumwe mukuru muUnited Nations mubazi rinonongorora nyaya dzezvombo reInternational Atomic Energy Agency vaYukia Amano vanoti pane zvakawanda zvinobatika zvaitwa nesangano ravo kudzivisa Iran kugadzira zvombo zvenuclear. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano tiri kutarisisa nezvechirongwa chakaparwa nehurumende nechishanu chapfuura cheZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment kana kuti ZIMFIA. Chirongwa ichi ndechekupinda mudzimba pachikurukurwa nezvedenda reHIV, kuongororwa kweropa kana munhu aine utachiwana uye kupawo mashoko ekusimbisa vari kurarama nedenda iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano, Dr. Mutsa Mangara, kuti tinzwe kuti hurumende yakanangana nei pachirongwa ichi.
Chirongwa chehurumende chinonga chichifamba mudzimba. Tichasvika mudzimba dzinokwana idzo 15,000. Tichida kuedza kuona nekuongorora kuti denda reHIV pari zvino rakamira sei munyika. Dzimba dzidzodzo dzinonga tichisvika, dzimba dzakasarudzwa, taongorora kuti dzimba dzinogona kutipa idzo yetingati representation, yekuona takuona kuti munyika muno denda irakamira sei mumatunhu ese enyika, zvichizosanganisira nenyika yacho iyo pamusoro kuti yakamira sei. Saka tinonga tichida kuona kuti vangani vari kurarama nechirwere cheHIV, uye chichakunasa kutiratidza kuti tiri kudzivirira zvakawanda sei vamwe vanhu vatsva vari kubatwa nechirwere ichi. Tinotaka kutarisa ivo vachangobva kudini kubatwa neutachiwana uyu. Ndo vanotiratidza kuti mhando dzese dzekudzivirira dziri kuiswa nehurumende dziri kusvika pakadzama sei, yetingati impact yekudzivirira utachiwana hweHIV. Ndo zvimwe zvinotaka tichitarisa paurongwa huchangoparurwa uyu. Saka ndo zvinhu zvakanyanya kutarisirana nichi neurongwa huri kubva hungoparurwa.
Dzimba idzi dziri mumatunhu api, uye dzimba idzi makadzisarudza sei?
Dzimba idzi dziri mumatunhu akafararira nyika ino yese. Tichanga tichipinda mumaprovinsi ese ari 10, uye futi tichanga tichipinda madistrict ese ari 63. Asi mumadistrict umomo dzimba idzi takadzisarudza mushure mekunge taongorora kuti mumitunhu yese mune dzimba ngani dzirimo. Saka isu taita miti dzekucalculata kuona kuti dzimba dzinganatsa kumirira Zimbabwe dzakawanda sei. Taona kuti aiwa dzimba idzi 15,000. Saka tabva tazodzichuza neyatoti randomization, kucheka kuti dzimba dzinganatsa kubuditsa zvisina divire zvakarerekera, yatingati bias, ndozvitakazochuza, ndozvitakazoita izvozvo.
Tichiona nekutya kuri muvanhu panyaya dzekutestwa zveHIV neAIDS, munoona here dzimba idzo dzamakasarudza idzodzo vachizosununguka kunge vachikubvumidzai kukupai ropa? Tichiona kuti dzimwe nguva mumatunhu mavagere vanhu vanenge vakutozwa unzi ndovakazotestwa AIDS kafa.
Tine vanhu vakadzidziswa kusvika mudzimba nekukurukura nevanhu ivavo vese vari mumatunhu yakachechetera nyika ino yese, kuti vavape dzidziso chekutanga chekuziva kuti gwaro rakatariswa nehurumende iri ruda kuedza kusvika papi, mibvunzo yipi inodiwa nenyika kuti iedze kuronga utano hwevanhu. Saka kana vanhu vanzwisisa izvozvo, tinodavira kuti vachagamuchira chirongwa ichi, kwete nekutya kutestwa HIV, asi kuti nekuda kupa hurumende ruzivo rwakakwana maererano nekuti utachiwana hweHIV hwakamira sei munyika. Zvinozobatsira ivo vanhu vemunyika kuti vazive kuti hurumende inoronga zvakakwana, uye ichizogona kuti vazowana mishonga yakakwana, uye nekuisa zvinhu zvekudzivirira zvakakwana zvinoenderana neuwandu hwevanhu. Saka chekutanga idzidziso ichanga ichipiwa nevanhu vakadzidziswa basa irori. Chechipiri, hatisi kuzofosa vanhu kuzotestwa, asi kuti tapedza kukurukura navo noaudza futi zvakare kuti zvakakosha sei kuti utestwe HIV.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko akanangana nezvirongwa zveHIV mubazi rezveutano, Dr. Mutsa Mangara, vari parunare muHarare nestudio 7. Mitambo yemakota finals yechibuku akatambwa mukupera kwesvondo, Dynamos yakakunda FC Platinum 7-6, kwotiwo ZPC Kariba yakakunda Haumain 3-0, Harare City yakarakasha Triangle 5-0, Chapungu ikakundawo Chekeinen 5-3 mapenalties. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. VMDC votenda kuti pane kutaurirana nezanu PF, asi vachiramba kuti pari kutaurwa nezvehurumende mubatanidzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, musakanganwa kupinda mulive talk nesu, apo tichatarisa nezvezuva rerunyararo. Anokusiyai mumaoko aChris Gande, ndini Jonga Kandemiri.